Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 6 kurume March 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hatidi politics dzakadaro, waita sei mvano? Haasi muZimbabwe nero, haasi mwana wokuZimbabwe wamaruwa wamuri kudaro. Politics dzinopinda pamusic papi.
Vazhinji vanoshora hurumende nemapurisa vachiti havafaniri kurwisana nevaimbi asi kurwisa kuti vanhu vagare vakasununguka munyika.
Tavanokupa kaumbowo kana tikatsananguruke zvakaitwa namadzimai kubva vanonangarwa vachipinda muofisi, kwozoitazve jenda zvokuti kuenzaniswa kwevarume navakadzi pabudiriro, tichizotarisawo zvedigital space.
Zimbabwe inotarisirwa kupinda mumusangano wakatarisana nevechidzimai weUnited Nations 67th Commission on Status of Women unotanga nhasi muNew York City.
Nyaya yekushaikwa kwemabirth certificates nevana muZimbabwe inyaya yakati kurei zvakanyanya. Endi vana vazhinji havana mabirth certificates kana magwaro ekuzvarwa aya kubudikidza nezvikonzero zvakasiyana-siyana.
Sangano reJustice for Children rinokurudzira hurumende kuti ione kuti mwana wese muZimbabwe ane magwaro okuzvarwa kuti zvisakanganisa upenyu hwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kushorwa neruzhinji rwevanhu mushure mekunge yatumira mapurisa kunomisa mutambo wakanga uchiitwa nemuimbi ane mukurumbira Wingi D kuchitungwiza nemusi wemugovera. Kubva zvakabuda damba refu raWingi D rinonzi Yureka, dzimwe nhengo dzezanupf dzakabva dzatanga kuti muimbi uyu haafaniri kubvumidzwa kuimba nekuti ari kushora hurumende. Pasocial media seTwitter, Facebook nedzimwe nzvimbo, vanhu vazhinji vari kushora hurumende pamusoro penyaya iyi. Muimbi ane mukurumbira vaThomas Mapfumo vaudza Studio 7 kuti zvinonyadzisa kuona hurumende ichitadza kubetsera vanotambura asi ichiwana simba nemari yokuswera ichitandanisana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichiita mabasa anobatsira upenyu hwavo pamwe nekusimudzira zita renyika. VaMapfumo vanoti zvinosiririsa kuti hurumende yava munangagwa inoswera ichiita zvinhu zvisingabatsiri kana munhu mumwe chete zvake pachinambo chekuita zvinhu zvinobatsira veruzhinji sezvatiri kuona zvichiitwa nemutungamiri weZambia pamhiri paZambezi. Kushora nevakawanda munyika, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyora padandemutande akasiyana-siyana akaita seFacebook neTwitter zvichishora zvakaitwa nemapurisa.
Hazvitauri chinhu, mufunge zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kana pasi rese. Vanhu vakanzwa kuti ndozviri kuitika, gavhumendi iri kutanganisana nevanhu vanoimba kuti vasaimbe zvavanoda kuimba. Kune nhamo kunyika, vanhu vakaimba vachitaura kuti nhamo dziripo dzavari kuona, makufunga kuti imi ndimi mukurehwa. Hazvisirizvo, hadzisirizvo politics ka. Hatidi politics dzakadaro, waita sei mvana uyu? Haasi muZimbabwe nero, haasi mwana wokuZimbabwe wamaruwa wamuri kudaro. Politics dzinopinda pamusic papi. Tiri kuno kuno neAmerica kunoku, vanhu vanoimba zvavanoda, vanogona kutukirira Biden, vanogona kutukirira anybody, Trump kana ini. Hatimbozwa chizadzi munhu wacho ari kutsvagwa kana kuti pane zvichaitika kwaari. Chiiko chiri kuitika? Kuratidza kuti government ine huro, ine uori hwakaipisisa zvikuru mugovernment iyoyo. Andi hamuna, ndinoona zvangu kuti nyika haina government, nyika haina mutungamiri, because kamutungamiri wenyu imbavha. Hatidi kunyeperana, mutungamiri wenyu imbavha. Ende nyika iri kutongwa pane makateo nekateo. Hatidi zvinhu zvakadaro isusu. Vanhu vanofanirwa kuva ne freedom of movement, freedom of speech, freedom of expression. Zinofana kuone kwa zichuani kwa kuhani hizo zoi. Wane kodzori ya kadaru. Atini kuona kuti wana wadiki wa kadaru wa mbuka. Zinu kwa zinu za kadaru. Kana iye mkuru wenyika achuona zinu za kadaru. Asina za anu taura pamsoro pe zinu za kadaru. Mkuru wenyika.
Kana makatarifa asu nzakata asa izu wa mafumo. Munofunga uti chii chirukudiwa ni urumende hapa. Chii chavaru kushika.
Sinora tiza kuti urumende ya inavanu warikui supporter. They are desperate. Kana mine vanu imimi wanu kusupporter mchizi wa kuti haa isisu tipe vanu. Chii chamunewe urowe ila vanu. Kuti chamuno manikizi la vanu kuti. Kana kumarali kana kuita semu churu wa vanu kuti uyae muzo titerela. Munofanu wakunge mchizi supporter sanu. Munu kuchika chii. Munu kuchika mabasa enyu. Murugu munyika yezi nezi tine nyaya ye au jazira ino nyati sasuku siriku itwa na anizozo ne mkuru we gurumende kutindege zitagure gold sienda kuze zichino tenge saiko kukuo ne warungu yu avari involved nyika enyi chisara isina chai inacho asi gold mchitutila kwenye sakunze mariacho mchitora kuisa mwomwe zenyu warume sakatoma asi munwa.
Wavangu ari muimbia ne mkurumbira Thomas Mapfumo ari parunare ku Oregon muno mu America ne Studio 7. Studio 7 yatadza kubata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vakafadzwa mugwadi pamwe nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Zimbabwe inotarisirwa kupindawo mumusangano wechimakumi matanhatu nemanomwe kana kuti United Nations 67th Session of the Commission on the Status of Women uchatanga nhasi muguta reNew York muno muAmerica. Chikwata cheZimbabwe chiri kutungamirirwa negurukota rebazi rinoona nezvamadzimai amai Stembiso Nyoni. Zimbabwe inotarisirwa kuratidza zvirongwa zvakadzikwa kubva patora vaEmerson Mnangagwa utongi muna 2017. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Gadziro Kwekwerere vanoti Zimbabwe yapiwa mukana wekuratidza zvayakaitira madzimai mumakore matanhatu apfuura.
Vawandi tinofara kunzwa kuti madzimai ekuZimbabwe ako kwawo kumusangano weCommission on Status of Women kumubatanidzwa wenyika dzose uko kuUnited Nations. Chinhu chinofadza zvikuru kuti vasanganewo namamwe madzimai anobva kune dzimwe nyika vachirodzana pfungwa vachipanana nawo ruzivo nenyaya dzebudiriro dzamadzimai. Tinonzwa kuti mai Stembiso Nyoni ndivo vanenge vakatungamira chikwata chinobva kuZimbabwe chamadzimai. Ende ivimbo yangu kuti madzimai ari kuuya namai Stembiso Nyoni vanhu vanoziva zvekodzero dzamadzimai uye zvebudiriro yamadzimai. Hatizivi hedu kuti vakasarudzwa sei, asi chivimbo changu kuti vachamiririra Zimbabwe nouwandu hwayo madzimai.
Zimbabwe yapiwawo mukana uyu sedzimwe nyika. Munotarisirei kubva kuchikwata cheZimbabwe pamusangano uyu?
Nyaya dzinotarisira kukurukurwa nezvadzo dzakati wandei. Kunotarisa nenyaya dzekuenzaniswa kwevarume namadzimai yatinoti pachirungu gender equality. Vanenge vachidawo kurwira kodzero dzamadzimai kuti awanewo mikana yakangofanana neinowana varume pane zvose zvavanoita. Kunotarisawo kuti kuchakurukurwa nenyaya yezvebudiriro yatingati pachirungu digital space. Saka izvi zvinobatanidzira zvinhu zvinobuda pazvivhitivhiti paindaneti nezvakadaro kushandiswa kwazvo nezvimichinawo zvamazuva ano zvetechnology. Ndeimwe nyaya ichakurukurwa nezvayo. Kuchazoitawo kuti iyo ministry kana kuti bazi rezvamadzimai richapawo nhoroondo yezvarakaita kubva vamunangarwa vachipinda muhofisi kuti kumadzimai kwakaitwei, chinoenderana nebudiriro, chinoenderana nokusumudzirwa kwamadzimai. Saka kuchava tinga nezviitiko zvakakosha zvitatu samataurire andaita kuti kuchava nokupa kaumbowo kana tikatsananguruke zvakaitwa namadzimai kubva vanomunangarwa vachipinda muofisi kwozoita zvatataura zvegender zvokuti kuenzaniswa kwevarume navakadzi pabudiriro tichizotarisawo zvedigital space zvatataura saka ndo nyaya zhinji hombe dzinenge dzichiitika ikoko.
Dr. Gwekwerere, ko ivo amai nyoni chii chamunoda kuti vaite kana chavanosungirwa kuti vaite pamusangano uyu?
Tinovimba vachasanganawo namamwe madzimai achavarodza pfungwa kuti vagodzoka neshanduko kuZimbabwe. And ndinovimba kuti vakatorawo madzimai echidiki navasikana because vanhu vakura zvimwe nguva kunotaura nezvedigital space iwe kana kuti ubaye foni zvaakutonetsa panenge paine nyaya.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika. Dr. Gadziro Kwekwerere vari parunhare kuFlorida nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata amai Stembiso Nyoni sezvo nhari mbozha yavo yanga isingadavirwi. Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekuti vana vose vakwanise kuwana magwaro ekuzvarwa nawo kana kuti mabirth certificates, richiti haisi mhosva yevana. Naizvozvo hurumende inofanira kugadzira nzira iri nyore kuti vana vose vawane magwaro awa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaJohn Muhlanga vanoti sangano ravo riri kunetseka zvikuru nenyaya iyi vachiti mwana asina gwaro rekuzvarwa kwake anonetsa muzvinhu zvose kubva mune zvedzidzo nekuwana rubatsiro mumatambudziko anonge asangana nawo.
Nyaya yekushayikwa kwemabirth certificates nevana muZimbabwe inyaya yakati kurei zvakanyanya. And vana vazhinji havana mabirth certificates kana kuti magwaro ekuzvarwa aya kubudikidza nezvikonzero zvakasiyana siyana. Vamwe vacho vakafirwa, vamwe vacho vabereki vavo ndo vasina hanya dzekutoresa vana mabirth certificates. Vamwe vacho havana atingati marequirements kana kuti zvinodiwa kuti vazenge vachikwanisa kutora mabirth certificates atiwa nezvavo. Then vamwe vacho vane madambudziko ekuzvarwa then vabereki vozorambana. Then varambana kudaro pozosara kana kuti vana ava vana baba vavo, zvobva zvaita dambudziko navo rekuti vazokwanisa kuwana mabirth certificates sezvo mutemo usina kunyatsosununguka panyaya yekuti baba vazotorese vana mabirth certificates vari vega.
Vamushanga, mukushanda kwenyu nevana, kusavepo kwebirth certificate romwana kunokonzera matambudziko akadini?
Kushaya kwemwana birth certificates idambudziko rakati kurei uye zvinobata-bata matambudziko akawanda. Section 81 yebumbiro remutemo remuZimbabwe inoti mwana wese ane kodzero rekuwana gwaro rokuzvarwa. Inoti mwana wese ane kodzero yekuva nemhuri kana kuti kumhuri kwaanobva. Saka dambudziko iri rekuzoshayikwa kwebirth certificates rinokonzeresawo mamwe matambudziko akawanda anosanganisira kushaya dzidzo. Nekuti izvozvi kati mwana akwanise kuregista kana kuti kunyoresa nzvimbo yeyatinoti ECD kunotangira vana kana vachitanga kuda kupinda muchikoro, panodiwa birth certificates nemamwe magwaro akasiyana siyana atingati mahealth cards nezvimwe zvakasiyana. Asi birth certificate rinodiwa nekuti ndo rine zita remwana, ndo rinoratidza even vabereki vemwana, ndo rinoratidza zvakare nzvimbo yakazvarirwa mwana kwaanobva. Tabva panyaya yekuchikoro toenda even panyaya yekuti mwana angadaro apindana nedambudziko kana kuti tingati rekushungurudzwa. Kana mwana ashungurudzwa zvakakosha kuti zvizivikanwe kunzi mwana uyu ane makore mangani. Saka munoona kuti kana takutaura nenyaya dzejustice zvaakureva kuti mwana iyeye kuti akwanise kupinda zvakanaka kana kuti nyaya yake ifambe zvakanaka mujustice zvaakuda kuti zera rake ringe richizivikanwa. Saka izvi zvinozosanganisira kuti panozoitwa iye atinoti age estimate yekuzonofungidzira makore emwana. Of which i process inoitwa ichizotora nguva kuti zvinge zvazovepo zvaungana. Saka tiri kuti even kana takutaura nyaya dzejustice, kana mwana asina gwaro rekuzvarwa zvinogonawo kunonotsa kuti mwana afambe mujustice zvakanaka.
Va mutanga sevan vanoshanda nevana kuti nyaya iyi gadziriswe munoti kuhurumende pamusoro pevana vasina kana kuti vari kutadza kuwana ma birth certificates avo nezvikonzero zvavasina kukonzera
hurumende zvandinganyanyokurudzira chekutanga ndirikuti isusu se justice for children takaita yatingati application kana chikumbiro kudare re high court tichikumbira kuti kune vana vakawanda vasiri kutora ma birth certificates nemhaka yekuti vakasara navana baba asi ana mai vavo havazikane kwavari saka policy yehurumende inoti amai vanofanira kunge varipo panotoreswa panotoreswa mwana birth certificates saka isusu chikumbiro chedu chakagamuchirwa nedare rehigh court tichiti toda kuti vana baba vakwanisewo kutoresa ma birth certificates vari vega kunyanya-nyanya pasituation kana kuti patinenge takasangana nedambudziko rekuti amai havasi kuzikana kwavari saka chikumbiro ichocho chakagamuchirwa asi chekutanga chandinoona ipapo chinofanira kuzoitwa nehurumende kuzotiwo sunungurei pane zvinonyanyodiwa kuzoti tizobudisa umbo hwekuti amai ava havazikani kwavari nekuti kazhinji kazhinji tinoshandisa yatinoti word of mouth kana kuti manzwi anongobva mukanwa kuti amai ava hativazive kwavari kana munhu akauyawo neumbo hwake angava munin'ina kana kuti tete kana kuti amai vake vachipawo umbo hwekuti amai ava hatizivi kuti vakaenda kupi kana kuti angava sabhuku wemunzvimbo zvinofanira kunge zvakakwana kuti mwana akwanise kutoreswa birth certificate amai vake vasipo saka ipapo ndinoona sekuti pachiroda kuti vandudzwei kuti hurumende ipa vandudze kuitira kuti vana vakwanise kutora ma birth certificates even vana amai vavo vasipo nekuti ndo matambudziko akanyanyowanda iwayo ekuti vana amai havapo havazivikani kwavari asi polisi iri kuti amai vanofanira kunge varipo panotorwa birth certificates rechi remwana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka kana vari vapenyu
avo vange vari vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday bato riri kutonga reZANU-PF riri kupomerwa mhosva yokumanikidza vagari vekumaruwa kuti vaende kumisangano yebato iri panguva iyo kutsvaga rutsigiro rwesarudzo pava kunyanya munyika. MuNewsday makare Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yakamirira zvikuru kubudiswa kwefirimu rakaitwa neKatar pamusoro peuori muZimbabwe. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakamirira kutaura nevanhu vanonzi vakaita zvouori igoona zvekuita. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiva shamara vose veStudio 7 ndijesi regai ndimbotaurawo nhasi ZANU-PF yaisiri kuziva ndechekuti iri kukambenera sisi zvaiita kuRafingora. It's a very good campaign, well done ZANU-PF, kuvarambidza kupa attention kuvanhu kuti kune chinhu chinonzi sisi chisingadiwe nehurumende. Matokambena zvakanyanyisa ende kwese kwamuri kuvarambidza muri kuvakambenera ende tichasangana zvendu pakuvhota ndopamuchaona kuti Jehovha ndimwari.
Toda kukomendawo pachiitiko chakaitika kumasvingo cheofficial opening yekliniki. Ndinoda kutaura kukomenda mashoko ababa Chadzamira. Baba Chadzamira, munozviita kunge munonzi you own Zimbabwe, munozviita kunge ndimi varidzi veZimbabwe, muchidzvanyirira vanhu, muchitadza kuita zvirongwa zvinenge zvakarongwa nemigwara zvichiitike muchingotora people for granted. I'm telling you, it's enough, enough is enough. Zvese zvamanga muchiita as party in ZANU-PF, which is about Zanzibar, my citizens of Zimbabwe, is going to end. People have changed their minds, and I'm going to go to the clinic in Jimagavaka, Clinic, Musina, which is about Bunikiza, and one of Zila, Akuna Chamucha, Zuita, Nasi, after 43 years, and Tadaka Clinic, Nasmos, Dakutanga Sum, and Soro, and Gunzi, Muzila, Terek, Jinjaitwane, Cancel. The doctor in Tukuzi say, people are now knowing your colors.
Ndiruda kutaura nenyaya ya irutaura na tafaza mpani nyaya ya kuti hurumende ino guna ginda wakuna na Amerika ndo pamari ino ndo pamari chii wane pia history na ishida upiwa wana Amerika wafambi wa ichwa kamari nema norubatiro izu tisi nofambari ichwaga rubatiro kuwa duna zote wararu kuti hurumende ahari nzwisisi uwezi hurumende wano kakana washinzi ndo wanobatiro wajiziswa zvine basa reino kuti deva vatanga vawana permission kubva kune vanotonga vacho vanhu ndovakavhota ndovane simba saka iye wakutora simba kuita iri rake kuri vati hatozivisa vanoita ndinonazo kuti zita rake rekuti tafadzwa here kuno mumwe waimborotomuka futi vana tafadzwa mahoso nhasi tiri kuwana iye achirashika futi tafadzwa mugwadi siyana nazvo kuita kusapota ZANU-PF hazvipiwe kuti hauchisina pfungwa dzokuziva zvakanaka nezvakashata nguva ramhani nguva yapera iyi tinoda Zimbabwe yakasununguka tinoda Zimbabwe iri kubudirira ichiendirira mberi kwete zvokunguva rigid nokumanyukidza kuti vanhu ngavatifai vachitambura is very bad be a man of conscience
sei vanhu vechidongofarira kuya kusime mari munyika medu tisichitambura kuti tive kusima mari tive kusima mari America irimo China irimo Russia yakupinda futi zvinozvimire zvakanaka here vanhu vasangana vari 3 ava munyika medu tofanira kuti tipawo nevanhu mazimbabwe nechione apo tione apo tione tione apo tatenda hangu
zvinoitwa Gidza Magoba achipinga apo ndobva ndobva inini ndinoona kuti maizvigumba vari humwe vorwa vanoda kutanga ipapo apo panyaya yekuti bepai rakasainwa nevanhu vashoma out of 9 zvichirevei kuratidza kuti ivo pane umwe huri pane umwe kusatenderana kana kuti kune vamwe vari kuramba kuti sarudi rinofanira kuitwa pajekerere but ivo vanokunwa kuda kubira kwavanoita thats why vakaramba kuti bepai risainwei thats why vakaita pakaita makakatanwa ivo vakasaina vangori 3 chedzipedi kuti vasaine vari vese at least kudai pakasaina 75% tainga tiziva kuti pamwe vaviri avaramba kuti zvinhu zvifambe zvakanaka but vamwe vese ava out of 9 kusaina vanhu 3 chek kuratidza kuti 6 vese ava vakarambira kuti zvinhu sarudzi dzekuzimbabwe dzisafamba zvakanaka vanda dzifamba jekerere saka maichigumba hameno kuti munhu uyu waanobva kune vanhu ivi
ini chimo changu chibva kuti kudai munangagwe ndasiyane nesuwa nekudhaispora takatiza nhamo kuzimbabwe nhamo iya takatiza nanhasi hasati yapire chitongo uku saka iye kana akuti vanhu ndavadzoke kuno kumusha iyo nhama yatakatiza ichiripo ari katigadzirire chiko chaari kuda kutipa ikoko chaanobva anyauti tisonaswana nesu patakamboya kuno takamboita zvekutaurirana naye here kuti taakupinda kusouth africa takauya kuno kune kuda kwedu saka tichangodzokera nemakuda kwedu kwatakangoita kwete zvekuti tie zvekumanikidzwa zvokuti fosikidza zvauda kuita zvekuti dzake tsitsidzeidzi dzokubvisa mwana wemba ana madzuva zvekuti tiri kuda kukutumira vanhu vachaza kubatsira iye kuti kumudzoke kunye chaanyanya kutigadzirira chanyanya kuchinja kuzimbabwe chanyanya kunaka kuzimbabwe chii ungatitsananguroye wamunangagwa chanyanya kuchinja kuzimbabwe nhama yatakatiza ichiringoko zvese zvatakangotisiya zvakatokanyika zvatowesa kupfuura pazvinhu zviri saka nye zvamunochamunoda kutidzosera kunhama ikoko chii siyanai nesu tichangodzoka semauriro atakabvirita kuno kutega kwete kuti todzorwa nei
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashanyira guta reSelma kuAlabama kunocherechedza zuva rinozivikanwa nerokuti Bloody Sunday, rinova zuva rakarohwa nemapurisa vanhu vatema vaisanganisa muchakabvu Dr. Martin Luther King nevamwe vairwira kodzero dzevanhu vatema musi wa7 kurume mugore ra1965. Vanhu ava vakange vachiratidzira vachifamba pabhiriji reEdmund Pettus Bridge. Mumashoko avo pagungano iri vaBiden vakati vanhu vanofanira kugara vakachenjerera ruvengo sezvo zvava kunyanya kunetsa munyika mazuva ano.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyungo yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Zvongo yedi apera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazhinji vanoshora hurumende nemapurisa vachiti havaifanirwi kurwisana nevaimbi asi kurwisa kuti vanhu vagare vakasununguka munyika. Zimbabwe inotarisirwa kupinda mumusangano weUnited Nations 67th Commission on Status of Women unotanga nhasi muNew York. Sangano reJustice for Children rinokurudzira hurumende kuti ione kuti mwana wese muZimbabwe ane magwaro ekuzvarwa kuti zvisakanganisa upenyu hwavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.